WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaindire mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukurahundi.
Takabva kunyura nearatiyeaziziveneni hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakudinyudza chete hapana chimwe tikurimira nyika kwete tikuitichipunga hapana chatikuwana mari iyo haitobvoita kana chinhu aina musoro zvomhinjira yangu iyoyo.
Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 miriyoni vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANU-PF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegukurahundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro Zimbabwe yakacherechedza makore 34 panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANU-PF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANU-PF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaindire mberi neZANU-PF chiuraya vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. hongo yaka ita seunge vanhu vachaurayiwa. But the truth of the matter is that kukuraundi ichiri kuenderera mberi in a different form.
Mungatsanangurawo here ipapo vankomo?
Kukuraundi isystem yakaplaniwa. Vakagara pasi vakaplana kuti ichafamba sei. Saka nanhasi culture yekukuraundi chiripo muZimbabwe. Vanhu vakwanisi kuti vetaure zvavanoda. Vana vakwanisi kuti vajoin mapati avanoda. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vai vechiuya kuzapu. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vari kuda kusapotera zapu chii.
Pane humbowo here kuti izvi ndizvo zviri kuitika kune avo vanoda kuuya kuzapu? Chii chakaitwa kubato renyu?
Last week takati afanira kuti tipembere makore makumi manomwe ekubumbwa kwezapu from 1961. 60 years yezapu ekuzvakwa kwezapu 1961. Asi takavharirwa kuti tiite iyo. Hatina wana police clearance kuchinzi because of COVID. But funny enough, ne Wednesday yacho isisu takati afanira kuti tiite ne Saturday. Wednesday yacho kwanga kune gungano kumakorokoro kumateverene South rezanu PF vechiita zvavo zvavanoda. Vakaungana ikoko 50 kilometers away from kwanyongolo kunyongolo site kwataida kuitira ma celebrations edu nesalate yacho. So it shows kuti masimba aya ne culture iya ground chiri kuendera mberi. There are other more serious cases ekugraundi culture iri kuitika pano economically, socially, even kuma church zvinzwe kugraundi zviripo. Saka hapana zvakabuda zvinobatika ne unity accord iyoyo. Hapana.
Saka vankomo muchaita sei nazvo izvi? Danho romotora nderipi?
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice. Justice yevanhu vakafa. Justice yevanhu tisingazivi kuti vakaendepi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika na 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti tinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe? Nenyaya yei? The people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira tikamirira nanhasi takamirira apology. Asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu tinoda kuti chinhu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizvo tichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We're demanding justice. We're demanding closure. Ndiyo nyaya iripo. Isusu December 22nd, sevanhu vezapu, sevana veZimbabwe, sevana veMatabeleland, tinenge tichichema, tichichemera vanhu vakafira mahara, vanhu vakakuvara vachikuvarira mahara kusina mhosva. Ndiyo nyaya iripo tanonoka.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union, ZAPU, vaSivanyelizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe, kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Kutanga seMDC Alliance tinokoshesa hongu Unity Day, asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwekubatana kwevanhu vese veZimbabwe. Pari zvino tiri kuona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvazvakaita. Chechipiri, Donzo reUnity Day kubatanidza marudzi ose. Sisi tirikuona se MDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi, abatanidzwe the different tribes in the country. Tirikuona kuti nyaya yegukura hundi haisati yagadziriswa. Tirikuona kuti even mari inoshandiswa kunana Matabeleland South, Matabeleland North, kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tirikutoona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day, hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo, asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasingakoshese zuva iro reUnity Day. Isu seMDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga, tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa, kuti vanhu vese you know vaone kuti takabatana senyika se
avo vange vari mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi, iyo yakaziviswa nebazi rinoona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board, kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakazivisa kuti tani yechibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nematatu, kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri, kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo wechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro ine mutengo dzoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekuBanget vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzerwa haina musoro sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. Vanyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotereza.
Takabva kunyura nearatiyeaizen ende hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakuti nyudza chete hapana chimwe tikurimiranyika kwete kuiiuma hapana chatikuwana mari iyo haitobvuita kana china haina musoro ndomhinjira yangu iyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti maprelanting price anobva pachirungu inonzi indication, kutakidza kuti patinofungidzira kuti muzuva ranhasi pataanaunsirwa mutengo iwoyo, zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwe maximum grains kwesoya bini pamwe chete nesunflower kuri pakati iyezvino. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose, mapraizi eimput zvinhu zvese zvinongokwira muzvitoro, atinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu anofanira kuchitariswa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti vhani iya yatakaanaunsa muna December musi wa 22 December chiimwe chete here kuitira kuti famaasarudza chikukosha kwembeu dzake kana kuti bali yembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani yezvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000, uye bhinzi dzichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rinoti nezuro mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda muStanley Hall mumakokoba kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. Ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukin kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume makumi matatu nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi gumi neumwe kuti vanotamba kisimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa 28 zvita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, Studio 7. Ini ndine chichemo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuyabva kuvadzvanyiriri varungu, asi vakatora vacho iko zvino ndo vacho vadova kunotsvanyirira vanhu more than murungu chache. Nguva yemurungu tasingashungurudzi izvi zvatiri kuita izvi zvokuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii chinoita kuti iko vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsounderstanda kuti iko kana vanhu vachiti vanotonga nyika vachitonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka ora kuti iwo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo, ndimune muchiti munodya muchiguta vamwe vasa vasingaguti. Pedzo zvemunhu wezano ipapo pado panenge achinyato kuna kupururudzira kuti muzinhu angagova anotaura kuti for what? Hazvina kunaka izvozvo. Vanongwaraiwo isi tina kutime up kopai dzimwe nyika. Zambia taiseka, Mozambique taiseka, vava bheta kudarika isusu. Zimbabwe titakutamura wese pasi rino. Ezvino kuti kuSouth Africa takunzi tisi maforena kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo muSouth Africa muno, Nigeria, Ghana vose varimo muno, Africa yezvo irimo muSouth Africa. But isusu tichitoti tachogara illegal. Takutonziko zvino kukisima kwamapemit edu tiri kuzogara illegal. Tisi togara kuti maforena. Kukozegwa nenyika yedu iyi vana munangako. Asi iko zvino vanhu vakadzokera kwose kwezvino unoda kuda kubatiwa samugabe. 2 days zvachodzo vhudzi rinengakura kudai sorisingakamiwi wakavharigwa. Ndozvaunoda, ndozvinoda munangagwa iyi.
Kutarisai pandodawo nditaurewo padiki diki. Tarisai nhasi vana veZANU PF varatidzira. Hapana mapurisa ambonza asvikapo. Tarisai panoratidzira vana vaMDC kana kuti panoitawo vana vaMDC musangano. Vari kurambidzwa nemapurisa konhasi apo paita sei. Tarisai mhirizhonga iri kuitika muZANU PF. Zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana vaMDC kuti vana vaMDC pese panoitwa chero panovhotwa pese ingosarudzai munhu wani, kwete zvokuti zvaita apo vanhu veZANU PF kuti vanonovhoterwa, vanoda kuvhoterwa vese vari kuZANU PF vari 7. Hazvina kwazvinotisvitsa. Vana MDC munhu wani ngaamire, tovhotera munhu yei wani, tikunde hondo yatiri kurwai.
Zvinototi maswera sei paStudio 7, makadii zvenyu namukoma Jonga na tanonoka wande nevamwe wese vanatete variko, tinoti makadini. Aiwa, tinofara nenhau dzamunotipa. Tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa Innocent kumafikeni apo. Avo baba vari kutaura nyaya dzekuti ZANU PF hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda. Iye wacho ngaambotipewo zvayakaita, zvatinogona kutenda, zvatinoona kuti izvi zvakaitwa neZANU PF. Ngaambotipewo iye, ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo. Vanhu vari kufara, ndatenda zvangu.
Makadii vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakateerera voisi yangu. chinhu chandirwadza ndeche kudzinga mutungamiriri webato reMDC Alliance Nelson Chamisa nechikafu chavanga vauya nacho chokuti vape nherera chembere harawa vanhu vanotambudzika. Izvi zvinongoratidza kuti iyi hurumende yeZANU PF haisi hurumende ine mwoyo yevanhu pamwoyo. Ihurumende inoda kuona vanhu vachingotambudzika nokushungurudzika. Saka tinoti pasi neZANU PF 2023 ngaapinde hake mukomana.
Ana mukoma wande pamusoro pamusoro iyi. Tiri kutaura pamusoro pevaruma vari kuswera kutongesa machifi. Zvavakatoita izvozvo vakatopara mhosva hombe. Vanofanira kutoripa machifi aya because kuti ivo vanotongwa naniko. President anototongoona chifi zvaanenge akanganisa kwete kuti iwo unoenda kutotonga chifi. Vanofanira kunobvisa kutoripa mhosva iyo yavakaita iyoyoyo because machifi aya haana boto ravanosenzera. Havana saidi ravanosenzera. Vanosenzera vana vese veZimbabwe vanogadzikwa nevanhu havagadzikwa nemapuresidendi.
Munofara yakabato yeSTD7 ndiyi Solomon Santa paCape Town. Anobva kurwadziwa chokwadi zvati kuitirwa kuZimbabwe nana Munangagwa. Chokwadi mungabayiwa nani, mungabayiwa munhu ane pfungwani zvazvanoita. Chokwadi Munangagwa angatudzirwe kuti pasipoti one day inotorwa $200 kati mumunyika macho asingari muchatsoma US. Izvi kuri sutu chaiko pasipoti one day inotorwa $20 pasipoti imagine pasipoti inotorwa $20 but isi donzibhadharai $200 munyika macho achitambisa vanhu mabhondi. Saka mari iyo inobva kupi? Izvo vanhu vanopiwa chekudya nachamisa paramba vamudzorasapa vanhu chekudya iye wacho Munangagwa wacho asinga kwanisa kupa vanhu zvekudya. Hazvichapera hazvo nerimwe zuva angomakaririsi ndokaparo zvichapera hazvo zvingaamboita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi wachivabvu gore rinouya. Mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematrillion maviri emadhora ekuAmerica. VaBiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda reCOVID-19. Nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvina fundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navaBiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru.
Mamiriro azvo ndokuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakapedza chikoro vaine zvikwereti. Vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro. Saka kubvira patanga COVID-19 pandemic vakaita mutemo wekuti kudzosera mari dzingakumbomira kusvika musi wa31 January 2022. Saka ike zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo wekuti kusvika musi wa1 May 2022 hapana uri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya. Zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero. Vaya vaya vanenge vari vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa1 May. Ndiwo mamiriro azvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro nokuti kuenda kuchikoro kuAmerica kunodhura zvikuru. Ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti icho chichandakazopedza ari kubhadhara makore kwacho mapfuura aya. Saka zvinhu zvinobetsera vanhu chaizvo tiri mupa pandemic kudai nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torara masei mupandemic yako mabasa ariko zviri kuitika ndezvokuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vati chimbofemai kusvika musi wa1 May muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichana pichana pamunokwanisa
mabhanga ari move here munyaya iyi mari iyi ndeyani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namao makambani anodira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowo muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yekuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare pavanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende vosarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa1 May iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
Profesa Masocha sokuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya COVID yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndozvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana COVID izvi nokuti zvinoitika COVID yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturo idzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorara masei mabasa ari kuhongu asi mari yati tichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanira tingati isi munhu kana upfumi hwai huri muombe dzikafana kuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafana kuda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzake dzichako kura ipapo zvoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyangwe covid ikazi yapera nhasi chimwe chikonzereso chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyangwe vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chekuti nyaya dzemari dzingaimbodzipostpona kusvika musi wa1 May nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari pane kurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paronhare kuOhio neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangilizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukurahundi varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.